Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
This is DC.
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu kubvumbi 20, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mutongo wagurwa nedare wechimbi chimbi kana kuti unonzi expert rimwedu risina kunzwikwa. Unongotaura bedzi kuti vachange vachizochengeta mutumbi vamutumwa Noah Taguta Momberume havakwanisi kumuwiga panzvimbo isiyo maringe netsika dzavo dzerudzi rwavo rwekwamutema kana kuti vanamomberume.
Dare raMajor Street Mamutare nhasi ramisa urongwa hwekuda kuvigwa kwevaimbove mutungamiri wechechi yeJohani Marange Apostolic Faith vaNoah Taguta Momberume parutivi pevakavamba sangano iri vaJohani Muchabaya Momberume. Sangano reZimbabwe Exiles Forum rokurudzira kuti SADC neAfrican Union dzipindire pakugadzirisa kurwiswa kuitwa zvimwe zvizvarwa zvenyika dzemuAfrica zviri muSouth Africa. Varimi vakawanda voshushikana nemvura yoramba ichinaya yokanganisa zvirimwa zvave kufanira kunge zvichikohwewa zvichawedzera dambudziko rekushomeka kwechikafu munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano reZimbabwe Exiles Forum rokurudzira kuti SADC neAfrican Union dzipindire pakugadzirisa kurwiswa kuitwa zvimwe zvizvarwa zvenyika dzemuAfrica zviri muSouth Africa. Mukuru wesangano iri vaGabriel Shumba vanoti zviri pachena kuti Zimbabwe neSouth Africa dzakundikana kugadzirisa dambudziko iri. Asi mumiririri weZimbabwe muSouth Africa vaDavid Hamadziripi vanoti vari kutaura nehurumende yeSouth Africa. South Africa inotiwo iri kuedza kugadzirisa dambudziko iri ichiti vanhu vanomwe vari kupomerwa mhosva yekuponda chizvarwa cheZimbabwe mushakabvu Elvis Nyati vakasungwa vakamiswa pamberi pedare muJohannesburg neZulu. Blessing Zulu weStudio 7 abata vaShumba akatanga nekubvunza nezvekusungwa kwevari kupomerwa mhosva yekuponda vaNyati.
Kusungwa kwavo hakusiko kunoreva kuti vachapika jere, saka hapana chatinowichirira nokupururidzira apo. Kazhinji tinongozviziva kuti zvakamboitika mazuva apfuurawo kana kuti makore apfuurawo pakaurawa vanhu, even kudipsnut ikoko chaiko vanhu vakaurawa, zvikatenderera kusvika kunana KwaZulu Natal. Matruck drivers ari kungopisiwa vanodrivha matrucks. Zvinhu zvakawandisa zvinoitika zveafrophobia nezenophobia muSouth Africa.
Sei maonero enyu, chii chiri kukonzera dambudziko iri vaShumba?
Chikuru chatinofanira kuziva ndechokuti zviri kubva kuvanhu vakuru vari muhurumende, vamwe vacho makancelers emapolitical parties, vamwe vacho vanenge vari vanhuwo vari mumamovements akaita seiwawo anogara achingotaugwa panepfenyuro nepazvivhitivhiti. Saka hazvisi zvinhu zvokuti kwai tingapururudzira kana kufarira kuti pasungwa vanhu. Chikuru ndechokuti vanopika jere here? Asi nyange vakapika jere futi zvichadzora here mweya wanayo bhisi Nyati nevamwe vakafa nezenophobia neafrophobia? Chichangoratidza kuti zvinhu zvava serious zvavakutarisirwa neudzamu hunge nyaya yeafrophobia muSouth Africa yagarigwa dare nembatanidzwa hurumende dzeSouthern African Development Community kana kuti neAfrican Union. Otherwise hakuna kwatosvika tichinyeperana kudai kubatana kumeso.
Sesangano mati mataura here neveSADC vacho neveAfrican Union nezvamuri kutaura izvi?
Ndo zvatatichibvesa pfungwa kuti tione kuti tiite nokuti takata mbo funga kuti zvingaitiwa embassy ye Zimbabwe iri South Africa tikambodoita hurukuro embassy ye Zimbabwe iri South Africa panyaya asi tiri kuona kuti hapana minduro yatiri kuwa inonyanyogutsa saka zvine zviri kuramba zvindira mberi zvokuti tinosira zvikuru sei kuti pacha opesera pavane kutouka kweropa zvinova zvinhu zvinonyangadza zvinopusa ukama huri pakati penyika mbiri kana kuti nedzimwe nyika futi dziri Southern African Development saka ichi chinhu chatichatoita kunyorera SADC kuti iongorore nyaya iyi nokuti nyaya yavana makore ichingoendirira pasina chiri kuitika.
Mungatsana ngura kuti pamutemo nyaya dzakadai dzinofamba sei.
Kune ino responsibility to protect inofanira kuitiwa kana vanhu vakona kuwisisana zvachose ende inenge yanguva yekuti vava kutarisira kuti tava kutora zvizvarwa zvedu asi votava kugura ukama nenyika yakaita seSouth Africa kana ichiramba ichiita zvinonyangadza kudaro. Asi tinonamatira kazhinji ndochokuti vanhu pave nokuwirirana tinongovaropa rimwe chete tine atinoti macultural and historical ties anobvira kumakore akawandisa zvikuru makore ewenera even varungu vasati vasvika muno muAfrica saka tinotanga tanamatira kuti tive nokuhwisisana nokuwirirana
ko zvikakona n'anga murapwa achida
kana zvahorambawo tichiramba tichiona zvinhu zvinonyangadza kudai zvichiitika ndopatinoti isusu pava kuda kuti pachidimugwa ukama pave nezvirango zveupfumi hwenyika zvinotongegwawo South Africa yacho kana kuti mune dzimwe nyikawo mune mabhizinesi nezvimwe zvinenge zviri zveSouth Africa nyika idzodzo dzione kuti dzoita sei kuti dzitore matanho anokurudzira kuti isaramba ichishungurudza zvizvarwa zvezvimwe nyika zviri muSouth Africa.
Mukuru wesangano reZimbabwe Exiles Forum vange vari parunare muSouth Africa na Blessing Zulu we Studio 7. Darera Major Street Mamtare Nasira Misa Urungwa wekuda kuvigwa kwevaimbove mutungamiri wechechi yeJohan Marange Apostolic vanowa Taguta Mumberume parutivi pevakavamba sangano iri vaJohan Muchabaya Mumberume mugomo remafarari kwaShrine kwaMarange. Loida Moyo anoti panyaya inotevera.
Dare rambomisa kuvigwa kwavanowa Taguta parutivi pevakavamba sangano iri sezvo ivo vaine imwe nzvimbo yavakagadzirirwa yekumhuri kwavo. Mwanakomana mukuru wevakavamba kereke Johan Marange vaClemens Mumberume ndivo vakwidza nyaya iyi kudare vachipikisa zvaida kuitwa nemhuri yekwababa mukuru wavo. Gweta vapasimonya kureba vekumaunga Manda and Associates ndovange vakamirira vaClemens Mumberume panyaya iyi nhasi.
Mutongo wagurwa nedare wechimbi chimbi kana kuti unonzwe expert imwe divi risina kunzwikwa unongotaura bedzi kuti vachange vachizochengeta mutumbi vamutumwa Noah Taguta Mumberume hawakwanisi kumuwiga panzvimbo isiyo maringe netsika dzavo dzerudzi rwavo rwekwamutema kana kuti vana Mumberume wane gumo ravo ravakapuwa namambo Marange rekuti vanga vachivigana semhuri yeushe kwamutema. Saka pagomo iroro pane nzvimbo mbiri dzinovigwa dzimba mbiri. Imba yekutanga imba yekwainzi sekutaura kuri kuita maclients edu imba yekona yewainziwo va Arnold Taguta Mumberume vanova ndivo baba vanova Taguta kwozoita imwe imba yawaJohani Muchabaya Mumberume inova ndiyo imba yawaClemens Mumberume vaenda kudare nhasi vaitsvaga chisungo chekuti vasaratiwo Taguta naTitus Taguta vanova ivo munin'ina wemushakabvuwo wemufi ne vanin'ina wemufi umwe wacho ari zvakare sabhuku Taguta vasange vachitenderwa kuviga mufi Noah Taguta Mumberume panzvimbo inovigwa mhuri yekwamuchabaya Johan Mumberume ndo zviri kungotaurwa asi havasi kunzi musamuvige kana musamukotse muvige asi muvige kana muchengetedza panzvimbo yenyu yemba yenyu imimi nekuti kwava kundovigwa kumba kwababa munini asi ivo kumba kwavo vane pavo pavanovigirana pakakosha pakaremekedzo.
mugomo remafurari kwa mune nzvimbo nhatu dzinovigwa vatenderi vekereke iyi. Imwe iri pasi pasi inovigwa chero vatendi, asi imwe iri pamusoro inoradzikwa mhuri yevakavamba kereke vaJohani Marange. Imwe ichivigwa mhuri yekuava mutumwa Noataguta Mumberume vakashaya ava. Vataguta avo vakashaya nemusi wesvondo, mwana wemukoma wevakavamba chechi yavange votungamirira vasati vashaya. Mhuri yemufi yange ichida kuti vavigwe pamwe chete nemunin'ina wababa vavo. Baba vemushakabvu vakavigwawo kune imwe nzvimbo, asi mugomo rimwe chetero rinoonekwa serinoyera nevativiri vechechi iyi. Saka kwakavigwa baba vamutumwa Noataguta ndikowo kunotarisirwa kuti ivo vavigwewo. Dare richipa mutongo waro nhasi mumachemba rinoti vaviri vanoti vataitosi navasara Shotaguta vasave nechekuita pakuda kutara guva panzvimbo yakavigwa vakavamba chechi iyi yeJohani Marange, asi kuti vatsvage imwe nzvimbo kubva nhasi kusvika musi wa 29 kubvumbi. Vaanoti Taguta Mumberume navaJohani Muchabaya Mumberume vange vari madzikoma. Asi kunyangwe dare range richipa mutongo uyu, pane mashoko ekuti mutumwa Noataguta Mumberume vange vachitoradzikwa panzvimbo yarambidzwa nedare. Vanyakureba vati vazviverenga mumapepa nhau uye vari kuferefeta nyaya iyi vasati vatora matano. Mune imwewo nyaya, Kanzura Monica Mkwada veWard 13 kuChikanga avo vakasungwa masvondo maviri apfuura vachipomerwa mhosva yekunzi vakatyora mutemo yezvekufambiswa kwesarudzo pakupa sangano rezeki kero yepamba pasiri pavakange vakambonyoresa kare pakuvhota vanzi vadzokei zvakare kudare mwedzi unouya musi wa 24. Kanzura Mkwada vari kutongwa vachibva kumba kwavo mushure mekunge vabvisa mari yechibatiso inoita madhora zviuru gumi emuZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Ilwe Damoyo.
Wekarno rwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie avo vanove chizvarwa cheZimbabwe chiri kushanda chiri muno muAmerica vanoti vakatanga chirongwa chekuunganidza mari yekubatsira mhuri yemurwiri wekodzero dzevanhu akatsakatika musi wa 9 kurume mugore ra2015 muHarare vaItai Dzamara. VaMasie vanoti homwe iyi ichabatsira mudzimai wavaDzamara amai Shifra Dzamara nemhuri yavo. Vanoti pari zvino vari kuita mabasa ekubatsira vanenge vasangana nedambudziko rekutyorwa kwekodzero dzavo pachena kana kuti pro bono. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 navaMasie nezvenyaya iyi.
Iko zvino ndiri kumanya neGoFund inonzi PayPal Fund yaItai Dzamara. Tinoziva kuti Itai Dzamara akatsakatiswa nevanhu vanosaspekta kuti ndeve government muna 2015 ende iko zvino haasakazikamwa kuti ari kupi. Mukadzi wake nevana vake vanhu vari kutotambura nokushaya kuti Itai Dzamara sa breadwinner ari kupi. Saka iko zvino ndine PayPal Fund vanhu vakaenda vakati Itai Dzamara Family Fund paPayPal vanoiona. PayPal yasara nemazuva mashoma shoma kuti ive ichipera, but ndinoimba kuti ichava neamwe maprogramu akadai so ekubatsira mhuri kana kuti those atikati madependents evanhu vanenge vachiva vari mavictims kusaremekedzwa kwekodzero dzavo muZimbabwe.
Mabasa api amuri kubata zvakare ekubatsira vamwe vari kutyorerwa kodzero dzavo munyika?
Zvatikuitira vanhu vari kumusha zvunhu pazvakasiyana siyana. Inini hangu segweta rinomirira kodzero dzevanhu ndinobatsira vanhu vari kubatikana nenyaya dzekusawana atingati justice kuZimbabwe. Ende tinoziva kuti kune pachirungu anonzi human rights defenders avo vatinoti vanowanzo advocate for my human rights vanenge vakavhiringidzwa nehurumende kana kuti vanenge vachidawo kuti vawane vachiitwa yatingati redress kana kuti rubatsiro kubva kumacourt. Ndo zvatinowanzoda kubatsira nazvo kune vanhu. Apa chatikunyanya kufokasa on inyaya yekuti tinoziva kuti vanhu vakawanda vanowanzoita kuzvokumirira kodzero dzevanhu vanhu vechirume, ende vanhu vanowanzosafa panyaya idzi kana hurumende yakasa respecta my human rights vanhu vechikadzi nevana. Saka iko zvino ndine PayPal drive yandikuita yokuti ndibatsireo madzimai nevana vanenge vachionekwa vari patsaona yokuti murume anenge aenda kujere kana kuti murume anenge atsakatika kana kuti panengona pane zvimwe zvinhu zvokuti zviite kuti anonzi breadwinner atadze kuva achiona achibatsira mhuri yake.
Avo vange vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vachitaura vari muDallas, Texas muAmerica naMarvelous Mushanganya uye weStudio 7. Varimi vakawanda voshushikana nemvura yoramba ichinaya yokanganisa zvirimwa zvave kufanira kunge zvichikohwewa zvichawedzera dambudziko rokushomeka kwechikafu munyika. Nyanzvi munyaya dzezvemamiriro ekunze dzinoti dambudziko iri riri kukonzerwa nekushanduka kwemamiriro ekunze. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi munyaya dzezvekurima vachishanda nevarimi nemasangano akazvimiririra maNGOs vaAlex Mushava, avo vari pakati pekushanyira varimi vefodya mudunhu rechiweshe nhasi kuti tinzwewo mafungire avo.
Gore rino ndikada kupa kusemuenzaniso gore re 2021 kupinda mu2022. Mvura yakati naiyi kuna na late November vanhu vazhinji vachibva vadyara especially varimi vefodya. Bapa vaita nguva hombe yakaita almost 2-3 weeks kusinganaye muchipo chinji muzimbabwe zvakaita kuti vazhinji vadyarurure bose kwaipisa futi nguva yacho. Saka then mvura ndobva yazonaya futi kunyanyanyanya muna January yakabva yanaisa zvakanyanyisa zvekuti zvakaafita futi macrop bose zvakanga zvakuflood then ichibva yaienda zvekare. Iko zvino tiri kuona inguva yatinotarisira kazhinji tinenge takuenda muchando. Vazhinji vakakwanisa kusiyina tsuru nezvirimwa zvavo. Vakutarisira kukohwa asi mvura iyi yakunaya zvisingaite for the past week inorino iri muholiday easter mvura yanga iri kunaya zvisingaite nazvino yanga ichinaya zvokuti zvipo zhinji zvitorimirwa nemvura iyoyo.
Zvinogona here kuti varimi vazvidzivirire kumatambudziko avanosangana nawo nekuchinja kuri kuita mamiriro ekunzani?
Ya varimi kunyanya zvinotinetsei kuplana because mvura mawiro ayo kupredictability yacho yakunetsa. Kare taitoziva kuti from November tichienda mberi tinenge takudyara mvura yakunaya asi iko zvino tiri kuona kuti mvura yakutosvika muchando chaimwe chinayi. Saka chinongoitika chekuti varimi pari zvino ngavaite timing yavo zvakanaka nekudyara mibimbeu mashort term varieties or mavarieties anokurumidza aibva or kutoedza kupinda murain harvesting kana kuita zvinhu zvinoita kuti vachengetedze mvura painowanda so that panenge pasina mvura vanokwanisa kuzotiridza vakwanisa kuimplementa zvinhu zvakaita semadrip irrigation systems mawater reservoirs nekungoedza kungoita makutiming yakatiming ndo inenge yakosha kuti vakwanise kudyara mbeu dzinosvika pakusvika. Hatingi izvo zvavanenge vakuzwa nemaseed houses akaita sana seed kone dzimwe nzvimbo dzine dzimwe makambani dzakasiyana siyana wa bring in my hybrids arikutraya kupita some of these climate change effects.
Isusu senyika tinosara takamira papi munyaya dzebohwo redu, hatizopindi munzara here nemamiriro ekunzani?
Kutitaura chokwadi mamiriro azvinenge zvakaita climate change karamba ichidai ticharamba tichipinda munzara nekuti zvirimwa zvedu zvinenge zvichiafectwa iita pakudyara kuti nguva inouya yoita kana kuti panguva yemukohwa senguva inoyi vanhu vakutarisira kukohwa inobva yanaya yobva yadhibhisa zvirimwa nekuoresa zvirimwa kana kuri kuona vanoita horticulture matomatoes anorohwa nezvirwere zvakaita sana early blight nana late blight vana makabhiji anenge achiora avo mapirishebos majiji kana achinge ari mumita kana kasina kusitowewa zvakanaka anenge achikwaswa nemvura iyoyi. Saka panenge pachitoda kuti vanokwanisa kuita maresearch vanenge vachimhanyisana neye climate change because it's an immediate thing inotoda kuti igadziriswe kana kuti inge ichiitwa counter at the moment.
Avo vanga vari vaAlex Mutlava vachitaura vari parunhare kuchiweshe. Hondo inotyisa iri kuenderera mberi muUkraine muguta reMariupol, umo Russia iri kukurudzira mauto achiri kurwisa nzvimbo diki yaSara kuti akande zvombo pasi. Russia inonzi yatanga kugurwisa dunhu reDonbas uye panonzi pamboitwa chibvumirano chekuti madzimai vana nevakwegura vabude munzvimbo dzine hondo. Norway yazivisa kuti yatumira zvombo kuUkraine uye muzinda weAmerica muWhite House unoti mutungamiri wenyika iyi vaJoe Biden vakatenderana nevatungamiri veBritain, Canada, European Commission, France, Germany, Italy, German, NATO, Poland neRomania nezuro kutumira Ukraine zvine zvombo. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reNigeria Center for Journalism, Innovation and Development riri kubatsira vatori venhau vari kuvhiringidzwa mupfungwa nekuda kwehondo iri munyika iyi pakati pehurumende nechikwata chinovhurikidza mwero cheBoko Haram. Sangano reWorld Health Organization rinoti munhu mumwe chete palana kana kuti vanhu mamiriyoni makumi mashanu 50 million muNigeria vave nezvirwere zvepfungwa nekuda kwehondo nekusagadzikana zvakanaka kwehupfumi munyika iyi. Mambokadzi Elizabeth vekuBritain mangwana vari kutarisirwa kupemberera makore makumi mapfumbamwe nematanhatu ekuberekwa kana kuti 96 years. Queen Elizabeth ndivo munhu wemhuri yeushe atonga kwenguva yakareba pasi rose. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muno muAmerica zvakabatana gore rapera zvakaumba sangano reZim Family USA, iro rakandangana nekubatsira vana veZimbabwe vari muno muAmerica pamwe chete nevari kumusha. Mumwe wevakavamba sangano iri mufundisi Chaka Ngwenya avo vari muNew York vanoti kubva paraumbwa gore rapera sangano ravo rave nenhengo dzinodarika mazana mashanu uye hapana mari dzinobhadharwa kuti munhu ave nhengo. Mufundisi Ngwenya vanoti sangano ravo rakwanisa kubatanidza zvizvarwa zveZimbabwe zviri mumatunhu akasiyana siyana ari muno muAmerica kuti zvirovane masoro pamwe nekubatsirana mukusimudzirana pamwe nekusimudzira nzvimbo dzavanobva kumusha. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, Jonga Kandemiri aita hurukuro na mufundisi Ngwenya kuti tinzwe zvizhinji.
Chinangwa cheZim Family USA chinangwa chikuru ndechekuti vana veZimbabwe vabatane, vanzwisisane, vayamurane vachiita maworkshops nemaevents nezvinhu zvinobatsira vanhu. Zvinobatsira kunyanya vana veZimbabwe vari muUSA. Chimwe chinhu chakati inspire kuti tidaro takashaikirwa naumwe sisa Catherine. Vaive munhu aifarira vanhu zvikuru muno muAmerica. Vaienda kumaevents ese whether is wherever vaigwenda. Pavakashaya takamobhiliza vana veZimbabwe tikavabatsira maparents avo kuZimbabwe tikaunganidza mari tikavaendesa kuZimbabwe. She was so inspiring muzvinhu zvavaiita. Zvokuti that's when we ended up having Zim Family USA. So the idea basically is to kubatsira vana veZimbabwe, kubatsira emotionally, kutaurira nalitega kwaunobva zvizvikuitika muupenyu wako, chii chauri kunoita muupenyu wako.
Zvii zvikuru zvamungati zvinoitwa nesangano renyu?
Mugroup medu imomo hatiite zvezvo zvemafowards emavhidhios zvekutsvaga mari zvokudini zvokudini. Ukaona takutsvaga mari tiri kutsvaga mari yekubatsi izvozvi zvine programu yatiri kuyamura vamwe gogo vari kunogwagara vane 82 years vari kufanira kudzokera kuZimbabwe. Saka tira kutongovabatsira kuti vaclean up zvimwe zvinhu zvavanga vainazvo vosarawo nezvinhu zvishomanana zvavanotakura nazvo kana kuZimbabwe. Tinovabatsira kuti vatakurewo madrums avanokwanisa kuenda nawo kuZimbabwe. So zvimwe zvinhu zvatiri kubatsira vana veZimbabwe takabatana. But zvikuru sei hamuna politics mugroup imomo. Vana veZimbabwe vese vanoita zvepolitics vaya vaya vanenge vachikosangana imomo vachidanana sevana veZimbabwe.
Mune nhengo ngani musangano renyu irori reZim Family USA?
Right now I think we are almost 500 because tane magroups maviri because ma WhatsApp haibvumireka kupfuura 250. Ndo patiri right now.
Tinoona mamwe masangano evana veZimbabwe vari muno vari kubatsira vana veZimbabwe vari kunze kwenyika kuno nekumusha. Imi mune vamuri kubatsirawo here kumusha? Kungava kuendesa vana kuchikoro, kutenga mishonga nezvimwe zvakadaro?
Tiri kubata bata amai angu. dzimbo kunyepera and that's why night is zvishinja tido kuzvitaura but I will just give you an example like Jonathan zvasisira zvatora zvagogwava tine vana vatinotumira mari dzechikoro tine vana hachiita chicha sina kuita kutumira hembe izo zvizvi tine clinic takagonzi pane vanhu madzimai vari kufa vasingakwanisi kusvika kuchipatara because chipatara pane chipatara chimwe chakatovakwa kana hachina mabhedha hachina mubhedha hapana zvichiitika so izvozvi tatori mubishi rekugadzisa nyaya iyoyo izvozvi tautotsvagira mubhedha kuti shuwa vanhu vangafende pamuviri because hapana mubhedha vanhu vangafende pamuviri ipo pakatovakwa building but hapana mubhedha so tautomhanya mhanya kuti tibatsirane nenyaya iyoyo izvozvi.
Vanoda kupinda musangano renyu vanokubatai sei?
Vanofanira kunge vari muno muAmerica. Vakatibata pa 845-519-0710 ndinovaisa mugroup. But vanofanira kunge vari munhu ari muno muAmerica kwete ari kuZimbabwe kana kuti kuCanada kana kuti kuUK. Aiwa ivo vari kuCanada nevari kuUK nevari kuZimbabwe chimboitawo zvenyu ikoko. Izvi vana veZimbabwe vari muno muAmerica chete. Tiri kubatsira vanhu everywhere but izvi ndezveduo. So tinoma events akaona tida kuita yedu during like last year takaita launch yedu ikava very successful kurestaurant yakatangwa nemwana weZimbabwe kuPennsylvania kuti kava nenguva yakanaka. So this year we want to do the same thing tosangana totamba marecords tofara todya chikafu cheZimbabwe. Vana vedu vokura vozivawo zvekuZimbabwe zvekare.
Pane mari dzinonzi dzinotarisirwa kubviswa here nenhengo dzekubatsira sangano kana kusangana?
No. Kwedu kuri free. You're free to join. Kujoina kwako iwo kuva mwana weZimbabwe anogara muAmerica. Ndomubhadhara wako iwoyo. Then kana taamuta kupindawo takubatana nemabasa tinenge takukumbirawo kana uchigona. Because you try to make sure that nyaya dzemari hadzifanira kuti kangaze because kana pane chinhu chinokangaza vanhu inyaya dzemari.
Avo vanga vari mumwe wevakavamba sangano rezvizvarwa zveZimbabwe zviri muno muAmerica Rezim Family USA mufundisi Chaka Ngwenya vari parunhare muNew York naJonga Kandemiri weStudio 7. Diaspora Forum na 8 PM nasi tiri kutaura nezvezvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa nezvemamiriro akaita zvinhu munyika iyi muri kurwiswa zvizvarwa zvedzimwe nyika dzemuAfrica. Tichatarisawo nezvehondo yekurwiswa kweUkraine neRussia. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-13860 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175-7255 shortwave. Nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu zvakare. Dare reMajor Street Mamutare nhasi ramisa urongwa hwekuda kuvigwa kwevaimbove mutungamiri wechechi yeJohani Marange Apostolic vanowa Taguta Mumberume parutivi pevakavamba sangano iri vaJohani Muchabaya Mumberume. Sangano reZimbabwe Exiles Forum rokurudzira kuti SADC neAfrican Union dzipindire pakugadzirisa kurwiswa kuitwa zvimwe zvizvarwa zvenyika dzemuAfrica zviri muSouth Africa. Varimi vakawanda voshushikana nemvura yoramba ichinaya yokanganisa zvirimwa zvave kufanira kunge zvichikohwewa zvicharamba zvichiwedzera dambudziko rokushomeka kwechikafu munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa.voashona.com. Ini ndini Evans Zeninga, ndiri muWashington DC.
So kuizika disenda baku VOA Njebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza.